The title of the song is Chimurenga. It is a Zimbabwean song which means forward with the struggle.
Pamberi ne chimurenga,
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 Zimbabwe, Zimbabwe,
chimurenga,
Zimbabwe, Zimbabwe,
chimurenga,
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 Namibia,
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 Chimurenga,
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 South Africa,
South Africa,
South Africa, South Africa,
Chimurenga,
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 Pamberi ne Chimurenga,
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 Chimurenga, Zimbabwe, Zimbabwe,
Chimurenga,
Zimbabwe, Zimbabwe,
Chimurenga,
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 Namibia,
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 Chimurenga,
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 Pamberi ne
Chimurenga,
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 South Africa,
South Africa,
Chimurenga,
South
Africa,
South Africa,
Chimurenga,
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 Pamberi ne Chimurenga,
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 Chimurenga.